Zip DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Tinononge kunenge kwakubhadhariswa kaviri kwavanenge vachiitwa, saka tinofunga kuti ivo vanofanira kunge vachibviswa pavanhu ivavo vanozobhadhara mari dziyedze dzatingati dzeaccreditation, nekuti vanhu ivava vanenge vachiita basa rakanaka chaizvo rekuvandudza basa ririkuitwa necommission rekuvandudza kupa nhau kuvanhu vese, saka kuvabhadharisa kunenge kwakuvaremedza zvekare.
Masangano eElection Resource Center neZimbabwe Election Support Network anokurudzira kuti vatori venhau vasaisirwa zvipinga mupinyi mubasa rekuongorora sarudzo.
Chirongwa cheengagement nereengagement chakatangwa nacomrade ED Mnangagwa, president weZimbabwe, ndicho chaiudha maresults. Takaona isusu kuti rwendo kwavakaita kuBrussels kwatotipa maresults quickly, instant results.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti rwendo rwavo kuBrussels rwatotanga kuunza mapudzi.
Hapana chakabuda, totokatyamadzwa kutoshamisika kuti vaMnangagwa vari kupemberera nyaya yevanhu vakabviswa pamasanctions.
Asi bato reCitizens Coalition for Change rinoti hapana chakabuda chinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe.
Vaisa masanctions pamabhenki maviri eRussia. Mabhenki yavo mabhenki mahombe chaiwo ane maassets anopfuura 80 billion. Saka that means kuti mabhenki wavo hachakwanisi kuita business neAmerica.
America inotemera zvirango paRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anoti vatori venhau vanofanirwa kupiwa mukana wakasununguka kuti vaite basa ravo zvakanaka panguva yesarudzo. Masangano aya anoti vatori venhau vane basa guru musarudzo dzejekerere, vachiti havafanirwi kuomeserwa kana kuisirwa zvipinga mupinyi mukufamba kwavo vachiita basa. Mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vaudza Studio 7 kuti semuenzaniso sangano reZimbabwe Media Commission rinobvisiswa mari gore roga roga, asi kana nguva yesarudzo yasvika vanonzi vabhadhare zvemari kuti vaongorore kana kutapa nhau dzinobatsira vavhoti panguva iyi. VaBobo Sibunu vanoti zvinhu zvakadai zvinokanganisa mashandiro evatori venhau nemasangano avo.
Tikatarisa panyaya dzokunyoreswa kwevatori venhau, chii chamunotarisira, chii chamuri kuda?
Ndofunga pakunyoreswa kwevatori venhau, tinoona kuti tine boka rinonzi reZimbabwe Media Commission rinovati pagore roga roga vane mari yavanofanira kuti vange vachibhadhara. Kana vachizenge vakuuya zvekare pakuongororwa kwesarudzo vachizoitwa maobservers, kana kuti vachida kuti vange vachipa information nenhau dziri maringe nesarudzo, vanozozi vabhadhare zvekare imwe mari. Ivo tinoona kunge kunenge kwakubhadhariswa kaviri kwavanenge vachiitwa, saka tinofunga kuti ivo vanofanira kunge vachibviswa pavanhu ivavo vanozobhadhara mari dziyedze dzatingati dzeaccreditation, nekuti vanhu ivava vanenge vachiita basa rakanaka chaizvo rekuvandudza basa ririkuitwa necommission rekuvandudza kupa nhau kuvanhu vese, saka kuvabhadharisa kunenge kwakuvaremedza zvekare. Tinotarisira zvekare kuti vanhu ivava vanenge vachizonge vachitarisa nyaya dzesarudzo vari vatori venhau vagone kuenda mune yatingati training muchirungu, kana kudzidziswa nyaya dzesarudzo zvekare kuti vavandudzike pabasa ravo ravanenge vachiita panguva dzesarudzo.
Takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, chii chamusiri kufara nacho, chamungati chisingakufadzii kusvika pari zvino, chii chamunoda kuona chichigadziriswa nekukurumidza?
Ndinofunga kuti panguva ino munyika nzvimbo dzakawanda kwanga kuri kunaya. Saka nekuda kwaizvozvo dzimwe nhambwe vanhu pavakanga vachienda kune dzimwe nzvimbo, vanhu vakanga vakawandawo mvura, vanhu vakanga vari vapinda muminda yavo vachimhanyidzika manyidzika kuti vakande mafetireza avo mumaminda. Saka nekuda kwaizvozvo boka rinoita zvesarudzeni rinogononge rakapotsana nevamwe vanhu. Saka kureva kuti panofanira kuti patariswe kuti pangadzokorodzwe here kune dzimwe nzvimbo, nekuti kune dzimwe nzvimbo zvekare dzisina kutosvikwa nyaya iyi kana kuti information iyi haina kunyatsosvika zvakanaka kuvanhu. Saka chinhu chiri kutibata chaizvo kuti vanhu vakawanda havana information, kureva kuti nesuwo tine basa, komishen yedu ine basa, vemapolitical mapato ezvematongerwo enyika vane basa ravanofanira kuti vange vachiita kuti vanhu vange vachiwana information nekunge vachizonosvika kumaregistration centers aya. Mazuva vari kugara pane dzimwe nzvimbo anoita mashoma, nekuti pavachashambadza kuti tiri pano musi uchazongo vachirejista kuvhota, mazuva vari kupa dzimwe nguva vanenge vari panzvimbo imwe chete kwemazuva maviri, vamwe vari panemwe nzvimbo vanenge vari kwezuva rimwe chete. Asi akureva kuti vamwe vanhu havasi kuwana mukana wakafanira kuti vange vachikwanisa kurejista kuvhota. Kune nzvimbo dzine vanhu vakawandisa yatingati voting age population muchirungu, iyeye nzvimbo idzodzo dzine vanhu vakawandisa vekuti vanofanira kunge vachiwana mukana wakati kurei, kuwana mazuva akati wandei kuti vazokwanisa kuwana mukana wokurejista kuvhota. Unozoona kuti nzvimbo dzavakapa kunzvimbo idzodzo mazuva vanenge vakapa anenge ari mashoma, kureva kuti mukana wevagari vemunzvimbo idzodzo unobva wadimbuka kuti vakwanise kuwana mukana wokurejista kuvhota. Saka zvimwe zvezvimwe zvinhu zvatiri kuona zvinogona kuve matambudziko atingati tinoichira kuti anga achigadziriswa mukufamba kwebasa riri kuitwa panguva ino.
Mukushanda kwamuri kuita uku, muri kushanda pamwe chete here nezek neregistrar's office, vari kunzwisisavo here zvichemo zvenyu?
Ndinofunga kuti neZimbabwe Electoral Commission tanga tichishapadanho irori reregistration nekunge tichipawo information kuvanhu tanga tichishanda tese zvakanaka. Zvinhu zvanga zviri kutiratidza kuti hazvine kwazviri kuenda, asi chatiri kuchiita nacho ndechekuti ndofunga tanyorazve tsamba dzakati wandei kuti vana veZimbabwe kunyanya vechidiki havana zvitupa. Tingati maidentity documents anoita kuti vakwanise kuaccessa voter registration, nekuti chitupa chimwe chechimwe chinonge chichitarisirwa. Saka tiri kuona kuti vechidiki vazhinji havana kuwana mukana wekutora zvitupa. Tichitarisa nyaya yecovid yakaitika makore maviri apfuura aya, nyika yanga yakavharwa zvekare kwamudziti kwachona kunotoreswa zvitupa. Ukaenda mitsara inenge iriko inenge yakakurisa, pazuva rimwe chete vanogona kupa zvitupa 20 kana 30 kana 50 vari kunyoresa vanhu. Saka izvozvo zviri kuita kuti vechipiki vakawanda vashaye mukana wekunge vachikwanisa kunonyoresa kurejista kuvhota. Saka kushanda kwacho tiri kuona kuti hapana kushandika kwakanaka, kunyange zvazvo aya ari mapoka anofanira kushanda akazvimirira ega, asi vanhu ava vari kushandira hurumende imwe chete. Saka basa ravo rinofanira kunge richiti atingati complementarity muchirungu, kushandira pamwe chete nekuona kuti zvii zvatingaita kuti tivandudze basa revamwe vedu kuti rivarerukirewo. Vachiona kuti zvii zvatingaite kuti tirerutsire vagari vemunyika yedu kuti vakwanise kuwana kunorejista kuvhotawo, sezvo chiri chishuviro kana kuti chiri chinhu chinopiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti munhu wese ane kodzero yekunge achirejista achizonopinda musarudzo dzinenge dzichiitwa munyika. Saka zvitupa taona kuti paita dambudziko, paita mukaha mukuru uripo apa unoti ugadziriswe nevanhu vekwaregistra general.
Avo vange vari mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti rwendo rwavo kuBrussels zvandira rapera rwakabudirira zvikuru mukuunza Zimbabwe pajoni yenyika dzekunze. Vachinyora paTwitter pavo nezuro, vaMnangagwa vakati zvakaitwa neEuropean Union nezuro zvekubisa zvirango zvakanga zvatemirwa mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, mukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda naAmai Grace Mugabe ndechimwe chiratidzo chezvinhu zvakanaka zvakabuda murwendo rwavo. VaMnangagwa vanoti kutaurirana nedzimwe nyika kucharamba kuchienderera mberi. Sachigaro veZANUPF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti vanhu veZimbabwe vanofanirwa kutenda vaMnangagwa nebasa guru rekutungamira nyika zvakanaka ravari kuita.
Chirongwa cheengagement nereengagement chakatangwa naComrade ED Mnangagwa, president veZimbabwe. Ndicho chaiudha maresults. takaona isusi kuti gwendo kwavakaita ku Brussels kwatotipa ma results quickly, instant results. Taona isu kuti vachiwenga, General Chiwenga, VP, na vasivanda, vatobviswa pama sanction ne European Union with immediate effect.
Saka, sokuona kwenyu, zvinoratidzei izvi vacharumbira?
Zvinotaridza izvi kuti mutungamiri wenyika Comrade Idi Mnangagwa, asi munhu unopesiwa zvinhu zvaanoziva kuti hazvina chazvinomupa. Nyika yeZimbabwe inofanira kufara nhasi ichitenda zvikuru basa riri kuitwa naComrade Idi Mnangagwa. VP Chiwenga navasivanda vavhelario vabvisiwa pamasanction. Aiwa, tinopembera zvikuru tichiti pamberi neiri re-engagement tiri kuzviona isu kuti Zimbabwe inovakwa nevene vayo, nyika inovakwa nevene vayo. Stone upon stone, brick upon brick. Tiri kufamba zviri kuita, tinozvitenda zvikuru. Naizvozvo tinoti aiwa, mutungamiriri ndiye watinaye anotipa zvatinenge tichitarisira panguva yazvo. Aiwa, basa riri kufambisiwa chaizvo na president weZimbabwe. Tinozvitenda zvikuru.
Avo vange vari sachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America, vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Asi sachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vanoti rwendo rwaBamunangagwa rwakabudirira nekuti rwakapa vaMunangagwa neshamwari dzavo mukana wekutambisa mari yezvizvarwa zveZimbabwe vachitenga zvinhu zvemudzemba dzavo. Tabata vadzokora tikavabvunza kuti hapana chavanoonawo here chakanaka chakabuda murwendo rwaBamunangagwa.
Hapana chakabuda. Doto kacha madzwa kutoshamisika kuti vaMunangagwa vari kupemberera nyaya yevanhu vakabviswa pamasanctions. Dai vatombotanga vatenda kuti zvavanositaura zviya kuti masanctions anokonzerwa nanangana nananhingi, vabva vatoona kuti hatinei nemasanctions. Masanctions anoiswa nevanhu vanoaisa vachivabvisa ndivo zvakare, zvisinei nemusangano weCCC. Asi nyaya yatoda kutaura ndeye kuti zvinotoshamisa kuti munhu waPresident anofarira nekupemberera zvinhu zvakadaro izvozvo agototaura kuti re-engagement yavo iri kubudirira. Isu kubudirira kwe-re-engagement tinokuona neugaro hwevanhu huchienderera mberi, zvipatara zvichivakwa, zvikoro zvichivakwa, vanhu vachitanga kubhadharwa, mari dzichipinda mumabank, upenyu hwevana weZimbabwe huchitanga kubudirira, hotochinja. Ndokuti munhu azouya pamberi pevanhu achitaura kuti re-engagement policy yabudirira. Iko zvino hapana chabudirira, hapana chiripo, hapana chiri kuitika. Vana veZimbabwe vari kunhonga svosve nemuromo, vari kuramba vachingotambura. Asi unoona munhu anozviti president ari kupemberera kuti danga achabvisa nguo achipemberera kuti pataurwa nyaya yemasanctions, ototi zvinhu zvafamba muZimbabwe, ivo vana veZimbabwe vachitambura kudai.
Saka kana makatarisa rwendo rwavo urwu, chamunoona chakabuda chiri nani chinobatsira vana veZimbabwe ndechipi?
Hapana, 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 hapana. Imari yakatambiswa. Mukatarisa vanhu vavanenge vafamba navo vachienda ikoko vachigara mumahotera vachiita sei, ndiyo mbiri yavo, ndozvatinoziva. Kana vaya kutaura kuti pane chakabudirira, chakabudirira nekuti vakaenda vakanotenga hembe, vakanoita shopping, vakanoita sei, vakafamba nemaprivate jet, vakadya mari yevana veZimbabwe. Asi chauya kuvana veZimbabwe chaicho hapana chatiri kuona. Tati isu tinoda kutanga taona zvinhu zvichinja munyika, upenyu hwevanhu huchichinja munyika, maroads achigadzirwa, kwete kugadzira nesimende zvavanoita zviya zvinenge zvichikwatanuka mangwana vabvapo votanga kufamba mbiri vachitaura kuti maroads ari kugadzirwa. Tiri kutaura kugadzirwa kwemaroads chaiwo atinoona kunana Botswana, atinoona kunana South Africa, nana Mozambique chaiwo. Ndo zvatoda kutanga taona izvozvo tochizotaura kuti vagona vaMunangagwa re-engagement program yavo iri kuenderera mberi. Patiri pano hapana chatichachinja.
Avo vanga vari sachigaro weCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana mana nevapfumbamwe 409 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi masere nevasere 5388. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere 233,980. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi mana ane mazana matanhatu nemakumi matatu 4,340,630. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvitatu zvine mazana nemakumi matanhatu nevasere 3,373,168. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuruzana nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi manomwe 105,570. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadero, hurumende yakazivisa nezuro kuti chirongwa chekubayiwa kwevanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 chiendeswewo kuvana vane makore ari pakati pegumi nemaviri negumi nemashanu mushure mekukomekedzwa nenyanzvi dzeutano hwevana. Izvi zviri kuuya panguva iyo huwandu hwevana vari muzvikoro vari kubatwa neCOVID-19 huri kukwira. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaimbe vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Chandinoona chakakosha padanho ratorwa nehurumende ndechekuti vari kuti vatora decision yokubaya nhomba vana vari pakati pe12 ne15 years vachishandisa unyanzvi hwescience hwavapiwa nePediatric Association of Zimbabwe iri kuita nezveCOVID-19 vaccination. Izvo zvakanyanya kukosha zvokuti izvo mapoliticians edu ava achitora madecisions anenge akatsigirwa nescience kubva kunyanzvi dzemufield iyoyo. Saka tinozvigamuchira. Chatiri kudawo isu sevana yeZimbabwe ndechekuti unyanzvi hwescience hwacho kangaupublishwe nespecial COVID-19 vaccine group yacho, isuwo tionewo. Hazvina kungokwana zvokuti kabhineti iti tine unyanzvi hwatapiwa nePediatric Association of Zimbabwe. Zvinongopublishwa waka vanhu vese voona unyanzvi hwacho kuti gutsikane. Ndo zvinhu zvinoitisa kuti tibvise vaccine hesitancy muvanhu izvozvo.
Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukadoma naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamberi naidhi aiwa kunoti kufara kubhohwera. Kunokubhohwera tikufara chaizvo. Iri kuita zanopiefu zvinodadisa zvari kuita ndiri kuzoona iri kusimudzira nyika. Ikuno kubhohwera vakatiisira dhamu hove takubata nzira vevari kugadzira. Aiwa tinoti kusvika 2030 memuchipo munhara idhi. Rambai makadaro tirikuzvikurudzira semayuti.
Maswera ziba Studio 7 ndokwasai mose vashamarara. Ini nhangu chinango changu chingori pakuti vanhu vachavhotera ZANU-PF vachavhotera sei? Iwo vakanzi pakapinda munangagwa vakapuwa 90 days. Vakanzi 90 days zvinhu zvinenge zvanaka. Saka izvozvi zvaane makore mangana aripo, hapana kana munhu waanamboshanda. Oona munhu aramba achiramba achivhotera munhu akadaro, kufunga here ikoko? Kufunga here? Iwe wakambopuwa 90 days, oramba futi uchinzi tivhoterei for another 5 years futi, pasina kana munhu ari kumboshanda, pasina kana chi. Vanonga vamuke mani, tatenda zvavo.
Ivo vamunangagwa vanotaura kudaro kuti chamisa hafi akatonga. Ndivo Mwari here? Mwari ndiye anosarudza munhu anodiwa. Ingawani Faro chaiwo akanga achiti vana veIsraeri hamufi makabuda, ndichakubatei kusvika ibaita nhapwa dzangu kusvika mafa nezvizukuru zvenyu. Asi Mwari akazongovavhurira wani vakabuda. Ngavarege kutaura mashoko anorwadza kudaro nokutambudzika kuri kwatiri kuita. Tiri kutambudzika wee muno munyika muno tatambura vedu wee. Ngavamboregawo mwana wechidiki uyu ambopindawo timboona. Kana atadza tinongodzokorazve tinodzoka. Inga wani vese vana Malawi, vana Zambia vese vakachinja wani. Iwo ndo vanongoda kuramba vari pazvigaro nei. Nokuti ndo vari kuguta nemhuri dzavo. Iye zvino nyika yese inongova vana vamunangagwa nevana vachiwenga ndo vari kungodya vega. Asi hamufungiwo vana veZimbabwe. Saka kuda kwenyu kwamunoita Zimbabwe yacho ndokupi. Tibatsireiwo, tibatsireiwo vedu vabereki, vabereki. Ndimi matukuvadza vabereki vari kumamisha uko. Chinjai maitiro.
Makadii vashamari vestudio 7. Tinoda kungokutendai nebasa ramunoita nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ndaida kungotaurawo zvangu semaonero ndakaita pane musangano wakaitwa president wedu Nelson Chamisa. Then kwozoitawo wakaitwa navo vanozviti ndivo vatungamiri veZimbabwe wepoepi vamunangagwa. Zvakaratidza pachena kuti vachamisa vanounganirwa nevanhu. Then vamunangagwa vanounganidza vanhu. Saka mudhara nero vane chimuta tiri kunyeperana. Sorry, ndinoda kubvunzawo kune avo wakwadhaga wakafenda kwamutara waya kuti vakunzwa sei vazviita henyu vashamari vestudio 7.
Ini nyaya yangu iri pakuti tichikura tinenge tichingonzi tisu mapurezidendi yamangwana. Ko iko zvinezvi vamunangagwa waiwa ari kuramba vari pachigaro vachitadza kupa isusu mukana wacho iwo wekuti tichitonge nyika yacho. Kana vanhu vachitikurai timi mapurezidendi yamangwana wai vari kuramba vari pachigaro ipapo. Ngavatipe mukana nyika itongwe zvakanaka uye zviri pajekerere. Wana hatina mabasa, taakutiza nyika tichienda kudzimwe nyika kunotsvaga mabasa. Saka ipapo panoda kuongororwa zvisingaite. Ndini Tainashi paPretoria.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 sangu ndinonzi James Zwanai. Ndinoda kungoti ndiyambira vanhu vezano vakaona Yellow Sunday zvayanga yakaita musi wa 20 February President Nelson Chamisa vachiparura chirongwa chemabielections chikavazizisa mushure mekunge vakanga vakabhloka vakaita everything vakarambidza vanhu kuti vakwire mabhazi kuita sei azvakashaya basa. Chikunzo chandaa kutovapa vanhu vezano ngavasaronga yakuti tinokunda Chamisa sei, ngavatoti kuti tingamuriga sei kuti asapinda muofisi. Ndivo chete zvavatosarirwa nazvo zvokuti vangati vanokunda TCC. TCC misike, yelo mishini haimisike. Uyezve ndinokumbira vanhu vezano vasawanga kuti vachitinyepera. Marodzi avakuti vari kugadzira ndaapi? Uye vachiti makansela nemaMPs eTCC hapana zvaari kuita. Vangazviita sei vari vakukondrora mari? Ngavatipe mari, vavhure mari, vopa mari makansela nemaMPs eTCC vaone kuti hapana zvinoitwa here. Ivo ndo vakasunga mari. Vanotaurira vanhu kuti onai makavhotera vanhu veTCC hapana development yavari kuita. Uye vanhu vezano havafani kuwanika vachitipromisa kuti tichakuitira zvakati. Ndivo vari mupawa, ngavangoita kwete kuti tokupromisai kana tahwina 2020 tokupromisai tichaita matitle deeds tichakucreata mabasa. Aiwa, ngavangozviita. Ndivo vari mupawa, ndivo vane kontroro yezvese. Tatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden atemera zvirango panyika yeRussia mushure mekupinda kwayaita muUkraine uye kutambira kwayo matunhu maviri ari kurwira kuve nyika dzakazvimirira kubva kuUkraine. izvi zvinotevera Germany yavhara mbombi yemafuta inobva kuRussia ichienda kunyika dzemuEurope. Vachitaura nevatori venhau vaBiden vati zvirango zvavatemera Russia ndezvekutanga vachiti zvimwe zviri munzira. Tabata vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo kuti vatiudze zvizhinji.
Situation iri kuUkraine ndeyekuti Putin president weRussia vadecida kuinvada. Ndikuinveta kwacho apinda nekuterritory iri kueastern Russia. Inonzi Donbas territory. Iyo territory iyo yagara iri pahondo. Kune maseparatists anogara imomo ari kurwisa Ukraine vachiti ivo havadi kuva part of Ukraine. So Russia ndiyo yanga ichiva supporta nemaarms netraining nezvinhu zvakadaro. But zvatikuona manje tikuona Putin musi wemande akadeclare kuti materitory iyoyo ya independent manje they are now independent states and therefore ava atanga kutumira masoja ake achiti iwo mapeacekeepers ngapindewo muregion iyoyo aite peacekeeping. But the United States nemamwewo mawestern countries nenato vari kuti iwo invasion because haungapindi muterritory ye neighbor over what declare kuti certain sections ma regions are independent from neighbor yacho. Saka ndosaka taona ma sanctions aisiwa aya na Biden.
Va Biden vaita ma sanctions akadini?
Well, akakosha acho atikuziva ndekuti vaisa ma sanctions pa ma bank maviri eRussia. Mabanki yao mabanki mahombe chaiwo ane maassets anofura 80 billion. Saka that means kuti mabanki yao achakwanisa kuita business neAmerica. And I think Europe also yavhumirana nazvo izvozvo. Imwe masanctions acho ndiwo ari kutargeta maelites avanoti maoligarchs nemafamilies avo. Saka ndofunga maassets avo naivo atofriziwa. So that means kuti havachakwanisi. So basically America zvayaita ndezvekuti ivharire Russia kuita any business financial business transactions. Ndichikunzwa kuti kune mamwe futi masanctions ari munzira Putin akaramba achiita zvaari kuita.
Mutsokona kwenyu Mr. Moyo, ma sanctions aya angatora nguva yakadini kuti vanhu vokuRussia kuti Russia itange kunzwa kurwadza?
I think it's going to be immediate. I think vakutotanga kuwanzwa because panototanga ne usually kunotanga ne stock market because the stock market haifariri kunzwa zvinhu zvakadaro. Tirikutoona even kunoku kuUS zviri kuitika kuRussia zviri kutoafecta stock market yekunoku yadonha for the fourth day in succession since nyaya iyi yakatanga. So you can imagine kuti kuRussia it's even worse because now that means kuti kana stock market yaafectiwa ufumi wenyika unobva wadzika because kunenge kusisina value for maassets avo because most of them macompanies ari kuko anotodependa on marelations aanawo nenyika dzekunze. Tanzwa futi nekuti Germany yabva yati haichaenderi mberi nedeal yanga iri on the table yenatural gas pipeline yaifanira kusupplya Europe negas inobva kuRussia. So zvese izvozvo zvinobva zvatoafecta economy immediately. Tanga kuona zvinhu zvakuoma kuRussia, maprices ezvinhu akutanga kukwira and then zvichatanga kurwadza macitizens of which ana Biden iye angati iye masanctions aya vari kushaya kuti asaafecte macitizens but eventually ndo zvinopedzisira zvaitika.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano eElection Resource Center neZimbabwe Election Support Network anokurudzira kuti vatori venhau vasaisirwa zvipingamupinyu mubasa rekuongorora sarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti rwendo rwavo kuBrussels rwatotanga kuunza mapudzi. Asi bato reCitizens Coalition for Change rinoti hapana chakabuda chinobatsira vana kana zvizvarwa zveZimbabwe. America inotemera zvirango paRussia. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.